Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudza nekuruva vanhu vasina mhosva. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nezuro vakarohwa zvakaomarara nemapurisa anga akapakatira zvombo pamuzinda webato ravo pavakange vakamirira kuturwa mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC avo vanga vaungana pamuzinda webato ravo paMoge Mutsvangirai House vakomberedzwa nemapurisa mushure memaminitsi mashoma vachamisa vasvika pamahofisi apa ndokuzvindikitwa nemapurisa anga akatakura zvombo. Mushure mekuzvindikitwa kwavaitwa nemapurisa, vatsigiri veMDC ava vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake, zvabva zvaita kuti mapurisa aya amwaye hutsi hunokachidza pamuzinda weMDC. Mapurisa aya abva atanga kurova chero munhu anga ari mudhorobha, izvo zvakonzera kuti zvimwe zvitoro nemabhanga zvivharwe kwechinguva. Mumwe abatwa mumhirizhonga iyi vatongogara Machimbidza vati vanga vasinei nezvanga zvichiitika pamuzinda weMDC asi vangosanganikwawo navo pakati pedhorobha vakarohwa zvakaomarara.
Ndiri kubva kubasa kwangu kutaxi, handiti ndiri kuenda kuna fourth kufaramatsi, ndoda kunosangana nemurungu wangu. Ndiri kufamba mapurisa ari kufamba achirohwa vanhu, ndava kuvapo excuse yangu yekuti ndiri pabasa, handisi maagenda emuzvamuri kuita. Vakundirova chavari kundirovera chii? Mapurisa hasiwo anokwanisa kuti kana zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe, mapurisa akaomerwa nesi takaomerwa. Kana pane vanhu vari kuita maprogiramu avo ngavarege kudzidzisa, zvichireva kuti mapurisa haasisiri estate amunangagwa, zvichireva kuti ndezanupf.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC vatendai biti vashora zvaitwa nemapurisa, vakakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti riise ziso raro muZimbabwe.
SADC must be watching this. Mrs. Tex must be watching this. President Ramaphosa must be watching this. Foreign Minister Naledi Pandor must be watching this. This is not acceptable. This must stop.
Hatisi kuda manhinga akadaiso. Hatisi kuda zvekupenga zvakadaiso izvi.
Studio 7 yafonera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Patasvika pamahofisi avo pamuzinda wemapurisa, vaNyati vanga vachinzi vanga vabuda vachitora mashoko avo kuvatori venhau nehumwe utungamiriri webato ravo ayo avanga vachidaidza kuti Hope of the Nation Address. Vachamisa vashora kushandiswa kwemapurisa nemauto mune zvematongerwo enyika, vakati vaitarisira kuti paizove nemusiyano pakati pezvaiitwa nehurumende yava Robert Mugabe nehurumende yava Emerson Munangagwa. Vachamisa vati sebato vave kuzosvika padanho rekuti havachakumbire mvumo kumapurisa kana vachida kuita misangano kana kuratidzira, sezvo zvave pachena kuti hurumende ende yava Munangagwa haisi kukoshesa zviri mubumbiro remitemo. Mushure mekurambidzwa kakawanda kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa munguva pfupi yadarika, vachamisa vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti chitsvambe chave kuruzhinji kuti rugadzirise zviri kunetsa munyika kubudikidza nekuzadza migwagwa ruchiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro hurumende yeAmerica inoti haisi kufara nemapurisa eZimbabwe ari kushandisa masimba akanyanya pavanhu vanoungana sezvinobvumirwa nebumbiro remutemo. America yati hurumende yeZimbabwe inofanirwa kurega kushungurudza vanhu sezvairi kuita. Vatibo Negi, avo vane nzvimbo chaAssistant Secretary of State for U.S. Department of State's Bureau of African Affairs, vati zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisi kutevedzera bumbiro remutemo wenyika iro rinobvumidza vanhu kuungana kana kuratidzira murunyararo. Vachiti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze mutemo wenyika uye kuti irege vanhu vachiungana murunyararo pavanenge vachida. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kutarisirwa nhasi kuita musangano nemukuru weSADC Dr. Tex kuti vazeye nyaya dzezvemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Crisis in Zimbabwe inoti zviri pachena kuti dambudziko remuZimbabwe riri kuramba richikomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava.
Nhasi tiri kuita musangano nevamiriri vedzimwe nyika vari muBotswana. Saka tichaita mamiting wayo nhasi ende tabva ipapo tiyazonosanganazve neSADC Secretariat. Sezvekuzva kwata takataura kuti taifanirwa kusanganawo neZuru, asi nekuda kwekuti papa nezvimwewo zvavanga vakarongawo, saka vakati tinofanirwa kuuya nhasi.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Chekutanga, kuti chinangwa chemisangano iyi mawira atakaita kuno, chekutanga ndoda kuti nditaure kuti takasangana nemazimbabwens ari kugara muBotswana. Sekuziva kwenyu, mazimbabwens vari kugara kune dzimwe nyika vane chido chekuona nyika yavo ichibudirira, vane chido chekuona shanduko munyika yavo. Saka taikurukura kuti zvii zvingaitwa kuti vabatsirewo kuti kuZimbabwe ive nyika yakananga uye shanduko iveko kuZimbabwe. Tinovazve takasangana nemasangano akazvimirega ari muBotswana kuti tivataurirawo zvinyuto zvedu zvekutinetsa kuti ivowo vavo vanoudzawo hurumende dzavo kuti hurumende dzavo dzitaurirawo munangagwa, dzitaurirewo vari kutonga munyika yeZimbabwe kuti nyika ngaitongwe zvakanaka. Uyezve tine misangano yaindambotaura yatiri kuita muzuva ranhasi, asi nangwa chemisangano yezuva ranhasi ndechekuti tive tinopawo update kuvamiriri venyika vedzimwe nyika vari muBotswana nekuda kwesituation iri kuZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Sekuziva kwenyu, Zimbabwe haisi nyika inogara iri yega, haisi nyika iri yega, inyikawo yakakomberedzwa nedzimwe nyika. Uyezve vataurirewo mabasa atiri kuita isu seCrisis Zimbabwe Coalition muregion yeSouthern Africa yandingati SADC, nekuti kune zvirongwa zvakawanda zvatiri kuita zvinova zvisina kungonangana chete neZimbabwe asi zvakanangana nedzimwe nyikawo dziri muSADC dziri kusangana nematambudziko ari kusangana neZimbabwe, akasanganisira kufambiswa kwezvematengero enyika zvakanaka munyika yeSADC uyezve nyaya dzekodzero dzevanhu.
Asi SADC munotarisira kuti inozvinzwisisa here? Nekuti takaona pavakapedzisira kuita musangano havana kutarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvavari kutarisa izvi, vaingoti zvirango ndozvakonzera matambudziko.
Sekutanga, ndinoda kuti nditi musangano watiri kuita neSADC, kana muchiziva gore rapera takanoita musangano nevaiva sachigaro wesangano iri vaiva purezidendi yekuNamibia, tichibva tavataurirawo zvinhu zvataifungira kuti zvaifanirwa kuti zvigadziriswe, uye vati nyaya yeZimbabwe ive nyaya inoitwa mudariro. Nekuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinozoita kuti yandingati nyika dzakakomberedza Zimbabwe dzinovawo dzinoafektwa nezvinhu zvinenge zvichisvika muZimbabwe. Saka SADC isangano rakakosha zvikuru munyaya dzekuti tigadzirise nyaya dziri kuitika munyika medu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing Vava vange vari parunhare muHabironi, Botswana. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira danho ratorwa nehurumende rokubhadhara vashandi vayo vese mari yebhonasi mwedzi uno. Asi mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vanoti kunyangwe hazvo vatambira danho iri, hazvirevi kuti matambudziko evarairidzi apera, sezvo mari yebhonasi iyi iri mari shoma kwazvo pane inodiwa nevashandi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingati hurongwa hwebhonasi chinhu chakanaka kuti hurumende itambirise vashandi vayo vese mwedzi uno muna November. Kunyangwe zvazvo ichinge yaeredhawo neinflation but zviri nani pane kuti yaizotambirwa muna December. Saka tinoda kutenda ipapa hurumende kuti yaonawo zvatakanguri taona, although yatora nguva kuona izvi, yaona zvatakanguri taona ikanzwisisawo kuti varayiridzi vanodawo kuti vabhadhare bhonasi yavo ichine simba. Asi tichiri kungotaura kuhurumende kuti nyaya iripo pakati pevarayiridzi nehurumende haisiri yebhonasi. Bhonasiwo inongori extra mileage. Nyaya iripo ndeyekutambira mari inokwana. Saka bhonasi iri kunyangwe rauya harisi rakakwanisa kukapasiteta vashandi vehurumende kuti vange vachikwanisa kuenda kubasa kubva Monday kusvika Friday. Saka tiri kungokurudzira hurumende kuti dai yamboteererawo zvinotaurwa namaprofessionals, igare pasi ikwanise kuti varayiridzi vakwanise kuti vaende kubasa vavacapacitated.
Saka masvika papi neiyo hondo yamuri kutaura yekuti munge muchiwaniswa mari dzekufamba, varayiridzi vachiri kugara kudzimba here vachishaya mari dzebhasi?
Ndandida kutaura kuti idzi hadzisi mari dzokufamba asi imari dzokutorarama, nokuti kunyange kana murayiridzi asina mari yokuti atenge chikafu kumba kwake adye ari incapacitated. Ndinofunga munotoziva kuti nezuro chaiko kune murayiridzi akadonha mukirasi achidzisa metsi, akadonha nemhaka yenzara yokuti anga abva kumba asina kudya. Hatina patati tasvika, hurumende iri kuti ignore. Ende hurumende zvikuru public service anova iyo employer yakatonyorera madsi tsamba dzokuti vachaje maticha asingauyi kubasa ari incapacitated. Asi zvinototikanamadza kuti employer anopa mari shoma kuweka kuti weka isakwanisa kuenda kubasa kuti azotanga kumuchaja. Saka takatomirira machaja acho tione kuti anobuda sei, nokuti kuti ticha achajiwe employer unofanira kukwanisa kupa mari inokwana yokuti ticha adye agoenda achinodzidzisawo kuchikoro maiso kwazvo nyemba kutsvaga arungwa.
Vazho, vamwe vanobvunza kuti varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa nokuti havana mari panyaya incapacitation yamuri kutaura iyi, asi hurumende iri kuvapa mari dzinonzi transport allowance. Mari iyoyo iri kuzoshandei kana vasiri kukwanisa kuzoenda kumabasa?
Nai, transport allowance $100. Kuna ticha anoda kuti akwire kubva kuchitungwiza kuti apinde muHarare anoda $8. Kuzobva muHarare achienda kuTafara anoda $7. Ndiyo $15 times 2 ndiyo $30 pazuva rimwe chete. Zvinoreva kuti pamazuva matatu mari iye inoa transport allowance $100 yapera. Saka mamwe mazuva acho anoiwana kupi mari?
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa namufundisi Ivan Mawarire havachatongerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavakange vapomerwa mushure mekunge vachichusi vati vambosendeka nyaya yacho parutivi. Vaviri ava vakasungwa munandira apo vanhu vakaratidzira kusafara kwavo nekudhura kwezvinhu munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMawarire.
Zvinova zvinhu zvatagashira hedu. Ndati mimi nemufaro, asi mufaro wacho mushoma nekuda kwezvinhu zviviri. Kutanga ndechekuti izvo takanga tiri vanhu vanga vasina kufara mhosva, hataifanirwa kunge takasungwa pekutanga muna January. Chechipiri ndechekuti izvo takaswedzwa gore rese tiri vasungwa mwedzi inokwana kuita 11 months vachiramba kuti varase nyaya, tichiva kukumbira tichienda kucourt mwedzi nemwedzi kuti dai matiregera kana mazogadzira mapepa enyu mozotidaidza ivo ndokuramba, asi ndokuzobvumana. Saka tinozvigashira hazvo, asi tinoshoropodza matare edu, toshoropodza zvekare nehurumende yekudzvinyirira kwavatiita pane mwedzi yapfuura, mwedzi 11 iyoyo kubva kuna January kusvika iye zvino.
Saka muri kuronga kuita sei, Pastor Ivan, nenyaya iyi? Muchaendesawo here vanga vakusunga yava kumatare nenyaya yekukushungurudzai?
Izvozvo ikodzero yangu semunhu anova anonzi pachirungu citizen wenyika. Saka zvinhu zvandichange ndichitarisa pausungwa hwandakaitwa zvekare mugore ra2016 na2017 tasungwa nehurumende yaRobert Mugabe. Patakazonohwina nyaya yedu, nekuti 2017 takatoenda tikanosvikokunda, takatitapedza ndokutarisa magwaro edu ndokuona kuti aiwa takasungwa zvisiri pamutemo, zvisina mhaka nemabatirwo atakaitwa, ndokubva tavaendesa kumatare. Saka nyaya yedu iri kumatare izvozvi, yatiri kuedza kuti izvo hurumende ngaitariswewo nedare kuti yakatyorawo mutemo. Kwandiri inini zvinhu zvakakosha izvozvo, nekuti vanhu vakawanda havazive kuti hurumende inokwanisa kuendeswawo futi kudare nemunhuwo zvake kana munhu iye achinge aona kuti akanganisirwa nehurumende. Saka ndinoona mukufamba kwenguva tinenge tichazvitarisa kutiona kuti zvinoitika here izvozvo.
Vakawanda vari kubvunza kuti ko sei Pastor Ivan vati zii mazuva ano zviri kufamba sei.
Ndinofunga manziro amaita nyaya iyoyi kunzi yabviswa kana kuti yaraswa, kana kuti yadzorwa nhasi kuratidza kuti izvo tanga tiri pausungwa, tanga tiri pakuteerwa tichitsvagwa nekutariswa nemapurisa kana kuti nevamwe vaya vari Central Intelligence Organization. Saka kana upenyu uchirarama zuva nezuva, uchicheuka cheuka, uchiwanda wanda, uchivhunduka vhunduka, asi zvinhu zvinonakidza, zvinoita kuti upenyu hunge hwakagozha zuva nezuva. Saka kuti tiite basa redu rekumirira vanhu, tiite basa redu rekuti tisimudze manzwi, zvinotinetsei. Unenge uchityira upenyu hwako, pamusoro paizvozvo unenge uchityirawo zvekare kuti izvo nyaya dzacho dzikawanda kumajeri, kupingwa kumajeri nekuramba muchienda kumatare, ndinoona sekuti izvo upenyu hwacho hunonetsa kurarama. Iyeni wacho ndanga ndasvika panzvimbo yekuti izvo kana utano hwangu chaihwo hwanga hwaakutokanganisika nerwendo rwandafamba kwemakore matatu apfuura. Saka ndanga ndambonyarara kana kuti ndandambodzora mbichani kuitira kuti ndiwane kufema, ndiwane yavanoti pachirungu kurikavha. Saka ndinotenda kuti vanhu vanozvitambirawo vachinzwisisawo kuti izvo aiwa munhu wenyama anombosvikawo pakuremera.
Mufundisi Ivan Mawarire vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yekurohwa nemapurisa kwakaitwa vatsigiri veMDC nezuro. Mudaily News mekare vaimbove gurukota rehurumende vatsvinga Dhuve vanoti hurumende haina hanya nekusunga vanhu vakaputisa Bhambi muBulawayo gore rakapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe vakaudza nhengo dzeparamende kuti masoja nemapurisa havasi kufara pamusoro pekunetseka kwavari kuita uye nekushomeka kwezvekudya pamwe chete nekushayikwa kwembatya dzebasa ravo kana kuti mayunifomu. Yasvika nguva pachirongwa chino yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndongoti makadini kuvashamariri veStudio 7, indongoti munangagwa nepolisi yake, ngatitsemushe, ngatikwanire, akutijairira mani, akuenda negiji muchechi anezvaakutsvaga manje.
PaStudio 7 apo pakadodii veduwega? Maimbondivhurira audio iyi kune varume veZANU-PF kuti havanzi kutsitse here nenyika yeZimbabwe. Majority yeZimbabwe yatambudzika veduwe. Ko, ndivo Mwari vedenga vanoinzwawo here nyika yedu? Kwatinogara kuno kukakombia zvekuno nezvekumba kwedu zvinorwadza. Takati tiri kuzvitonga kuzere, kuzvitonga kuzere kwacho kwekuti tiri kuitira here kuti vatakaindira here kuhondo kwacho kuti vakaenda kuhondo vadyiwo. Hazvina zvazvinobatsira zvee zvokuti vagoshiringinya vachidya. Saka tochiindawo here muhondo musangowo tichitangidzawo. Masoja atiregerera veduwe. Ameno asi kwazvinoenda zvichasvika chete.
Mamuka sei mukoma atanonoka hwande nevatori vese venhau veStudio 7. Tinotenda zvikuru nenguva yamunotipa inoita kuti tiwanikewo tichiburitsa maonero edu. Ini ndakafara zvikuru nezuro pandakanzwa mutori wenhau anonzi Safari Njema. Mutori wenhau anonzi Safari Njema anoverenga nhau dzake zvinondifadza. Anoverenga nezwi rakanyorovera. Tinoshuvira kuti dai mukawanikwa muchimuburitsa zvakare kana kamwe chete zvako pasvondo. Ndatenda, ndiri kutaurawo ndiri kuCape Town, South Africa.
Mangwanani akanaka paStudio 7 apo. Ndinoendwa chipadagu ndiri muno muHarare. Ndarwadzikana zvisingaiti muzvara nhasi nenhau yespeech yanga ndataura naprezidendi vedu vachamisa mukutaura. Vanhu varohwa mukoma wangu zvandirwadza, zvandirabatikana chaizvo. Mukatarisa maaudhio ari kutendera paaudhio panoona kunge baba vakapfeka maworksuit vaenda kutsemuka musoro nekurohwa. Baba ndoda kuongororwa ipapo. Mafungiro angu andaa ndichiita ini ndaanchiona vezendu vachamisa vakavo. Dai vambomira zvokuadhiresa vanhu. Nekuti kana vachiti vada kuadhiresa vachioposa vanhu, mutemo wacho hurumende weZANU-PF uri kunzi ungazvimire. Mukoma wangu vanhu vari kukuvara, ndiri kunyepo. Sengavatoita ngavatomboadhiresa une imwe nzira isine kuti vanhu vaungane. Because dai mamuripo mukoma wangu maona vanhu vangu vachirohwa kamakwaripe, pane baba vari kubuda paaudhio apo. Vaita kutsemuka musoro nekurohwa zvuro, zvinonzwa tsitsi. Mukatarisa situation ndiri mazuva anoenda nachiremba, hakuna madhokuta, vanorapwa kupi kwacho kuna vanorapwa majeko. Ndinokotiwo dai president vachamisa ka, vaita imwe nzira iri nani, isiri kuadhiresa vaikuunganidza vanhu, nekuti pakuunganidza vanhu apa kapo ndopari kuita matambudziko mazhinji, vanhu vari kukuvara zvisingaita kuti munyepera. Ndatendamo.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Forget Gombezi. Ndinodawo kutaura pamusoro penyika yedu. Ndichitaura nekurwadziwa. Ini ndarwadziwa zvekurwadziwa zviya. Especially nekurohwa kwaitwa vanhu mutaura. Ini ndinoda kubvunza kuti kana ivo veZANU-PF vachiti ivo vakahwina, kokurova vanhu vanovaroverei? Vanhu vari mustreet vari kuzvifambira zvavo vongobatanidzwa vachirwa. Kana ivo vanhu vacho vari kunzi vaive veMDC vari kuita zvinhu zvavo zvavari kuita, vanorohwerwei? Vatadzei? Vabira munhu here? Vapwanya mashopu emunhu here? Chii chinenge chichiitika munyika medu? Kureva kuti iwo mapurisa atinge tichiti ndiwo achengetedze vanhu, ndiwo vaakutokwadza vanhu, ndiwo vaakutoita zvisirizvo. Saka kuremekedzwa kwemapurisa kuri papi? Ende vanozoremekedzeka sei nekuda kwekuti kana masoja acho achipakata puti kuti vanhu ngavasadai, mapurisa acho achidai vanhu ngavasadai? Ko iwo sei vachizoti kana vari vanhu veZANU-PF vachiita zvavari kuitawo ava vakanganisi? Kana vaine urongo hwohwo vanenge vachiite, havambofa umbofa kana wakanzwa kuti kune munhu arohwa weZANU-PF, asi unongonzwa kuti kweMDC. Aiwa, isu tachema, tachema vana veZimbabwe, tachema. Tiri kutiwo kana kune iwo vari kuona vari kunze, ndimi muri kuzviona, tatambudzwa, tatambura isu. Tiri kuti pindira iwo venyika dzekunze, tiri kutionai matambudziko atiri kusangana nawo aya. Tinzwireiwo tsitsi. Kana ari Mwari anoona, ngaazadzikise zvido zvevanhu. Ndatenda.
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokumbirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland nezuro vakaudza dare reparamende muAmerica kuti vanhu vanoziva kuti vaDonald Trump vakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaJoe Biden vanosanganisa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaMike Pence, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, vanoona nezvemashandiro muWhite House vaMick Mulvaney nevaiva chipangamazano chavaTrump vaJohn Bolton. America yatemera zvirango pane vaimbove gweta guru rehurumende muKenya kana kuti Attorney General vaAmos Wako ichivapomera mhosva dzeuori, asi vaWako vari kuzviramba. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyaya yeongororo pamusoro paDonald Trump iri kuitwa nenhengo dzeparamende muAmerica yakave nyaya yekutanga mugakava kana kuti debate rakaitwa manheru apfuura pakati pevanhu veDemocratic Party vari kukwikwidzira mukana wekuzokwikwidza kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBernie Sanders vati vaDonald Trump ndivo mutungamiriri wenyika ane uori zvisati zvamboonekwa munyika yeAmerica. Pari zvino vaJoe Biden, Senator Elizabeth Warren naSenator Bernie Sanders ndivo vakatungamira muchikwata chevanhu vanopfuura gumi nevasere vari kukwikwidza sarudzo yekutanga ichaitwa mumasvondo gumi nerimwe ari kuuya. Vamwe vari kukwidza vanosanganisavo Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer, Cory Booker navaPeter Buttigieg. Kutaura kuno, debate iri richiri pakati. Hondo kila T achibadzirwa na Ja Preza. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudzwa nekurova vanhu vasina mhosva. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu zvanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.